Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 28 Gurume March 2023. Makateerera kustudio 7 mipenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Kana ivo president vasiri kurevesa zvinhu zvekuti tingoziva kuti pachangoita pavanhu vashoma vachangobatwa vachizoreleaswa yengadzi catch and release iyo yatagara ichingoona ichingoitika nguva yese pati.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yokuti matare arwise nyaya dzeuori inogona kushanda chete kana ivo vakatora matanho ekutanga.
Tingati chidzidzo chikuru chataona musambudzi maprimary emusangano wedu weZanupiefu ndechekuti kana munhu achinge asarudzwa kumirira dunhu raasarudzwa nevanhu, anofanha kuremekedza vanhu vakamusarudza uye kuziva kuti asarudzwa kuita service kuconstituency yake, vamuranda anoshandira constituency yake.
Imwe nhengo yeZANUPF inoti chidzidzo chakabuda musarudzo dzebato ravo ndechekuti vanhu havachadi zvekunyeperwa nevamiriri vavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakakurudzira kuti vose vari kuita zveuori nekushandisa zvinodhaka vavharirwe mumajeri, vachiti izvi zviri kuuraya nyika pamwe neupenyu hwevechidiki. Zimbabwe yakatarisana nematambudziko euori uye nekushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka zvisiri pamutemo. Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti kana vaMnangagwa vachirevesa vanofanirwa kuona kuti kusunungurwa kwevanhu vanenge vasungirwa zviuori uye neavo vanosungirwa zvokutengesa zvinodhaka pamiswa.
Zvinhu zvese izvi zvinokwanisika kuitika kana pane yatingati government will, kana kuda kwehurumende. And ndinoona sekuti mashoko avo kana vachirevesa mashoko ari yatingati ari welcome. Because nyaya yemadrugs yanetsa zvakaipisisa muZimbabwe. But nemaone atongoitawo mabatiro anongoita dzimwe nyaya muZimbabwe, zvunhu zvekuti kana ivo president vasiri kurevesa zvinhu zvekuti tongoziva kuti pachangoita pavanhu vashoma vachangobatwa vachizoreleaswa yengadzi catch and release iyo yatagara ichingoona ichingoitika nguva yese. But mashoko anikati akanaka pakuti kana vari serious anokwanisa kupa direction into kusolva nyaya dzemadrugs.
Chinga zvitadzisa kuitika ndechipi?
Ya, chingatsa kuitika inyaya yekuti judicial system yedu kana justice delivery system yedu haina kunyatsoti twasa. Tinoziva kuti iko zvino pana vanhu vari kupara mhosva hombe chaidzo, anganzi maeconomic crimes, vari kuonekwa vachingoenda scot free. Kozoti vanhu vakawanda toziva kuti panguva pfupfupi yapfuura, I think it was last month, pakamboitawo futi yainzi blitz yokuti vabate vanhu vaitengesawo madrugs aya. But pari zvino hatina nyatsokuona kuti maprosecutions akaitwa akabata here anganzi pachirungu making pins acho, kana kuti vanhu chaichaivo vari kunyatsokudistributa izvi. Saka izvozvo zvinotaridza kuti iyo system yedu yejustice haisi kunyatsokushanda zvakanaka pakuda kuenda directly kusource yemadrugs aya, kana kuti source yevanhu vari kudistributa izvi, kana kuti vari kuimporta madrugs ayo muZimbabwe. Saka zvinhu zvokuti hapana confidence yakanyanyo simba mujustice yedu. Saka zvinhu zvakadai sondora seke ndizvo zvingave zvingatadzise kuti nyaya dziende mberi.
VaMnangagwa vakapa kurudziro iyi kumatare edzimhosva. Panguva iyo vanhu vakavatenderedza vachipomerwa mhosva dzeuori uyezve tinoona vazhinji vakambosungirwa nyaya dzeuori kuti nyaya dzacho hakuna kwadzakaenda. Munoona sokuti vamunangagwa vanorevesa here pamashoko avo ekusunga vanhu vanoita zveuori?
Ya kana zvichitarisiwa nemaziso akadaro zvinhu zvokuti mashoko aya mashoko atinganzi haazi manyuwani, mashoko agara achingotaurwa but ari mashoko ekuti zvinhu zvingopfuura. Tinoziva kuti ivo vakakomberedzwa nevanhu vari kukonzeresa nyika kuti pere upfumi hwayo nekubirwa kwairi kuitwa kunyanyanya nyaya dzegoridhi dzatikaona dzichibuda mazuva apfuurayo. Saka kana vari president vane vanhu vakavakomberedza vakadaro vasiri kuita anything about vanhu vakadaro, kana vakazobuda vachitaura mashoko ekuti vari kuda kuzama kugadzirisa nyaya iyi serious yemadrugs, vamwe vanhu vanogona kuti aya mashoko aya haana chivimbo because kumasure ukoko hapana chati chaitwa nemukuru wenyika. Saka zvinhu zvakadaro hazvingambotadzisi vanhu kuti vafunge kuti zvinhu izvi zviri kutaurwa napresident zvinhu zvisingatoitiki zvamuchose because vanhu vanofanira kuvachisungwa dai vaisungwa vakatosungwa kare.
Nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Zvichitevera kukundwa kwevakuru vakuru nemakurukota ehurumende musarudzo dzebato reZANU-PF dzakaitwa pakupera kwesvondo, imwe nengo yebato iri Dr. Frank Guni vanoti bato reZANU-PF pamwe nevatsigiri varo vakadzidza zvinhu zvikuru mune zvakabuda musarudzo idzi. Nemusi wemugovera nesvondo, ZANU-PF yakaita sarudzo dzekusarudza vachamirira bato iri musarudzo huru dzichaitwa gore rino. Vamwe vakuru vakadonha musarudzo idzi vanosanganisira makurukota ehurumende, vamwe vakakundwa vanosanganisirawo gurukota redunhu reMashonaland West amai Mary Muliswa Chikoka, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro kuChikomba West, vaJoseph Chinotimba kuBuyera South, vaPhilip Chiangwa Zvimba South, vaWebster Shamu kuChegudu East, gurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza kuChikomba East, mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaKindness Paradza Makonde, pamwe negurukota rezveumhisha neumhitura mukufambiswa kwemashoko vaJenfan Musoere. Vanomirira ZANU-PF munharaunda yeWashington DC Dr. Frank Guni vanoti vanhu havachadi zvekunyeperwa nevamiriri vavo vanongopinda munharaunda dzavanomirira kwapera makore mashanu. Dr. Guni vanoti vanhu vava kuda kuona mutsauko unokonzerwa nevanhu vavanosarudza.
Kana tichitarisa takadzamisa pfungwa zviri kubuda musarudzo dzemaprimaries ZANU-PF musangano wedu, zvino kunyange zvazvo toda kuti tange tayambira vanhu kuti maresults aya kana kuti zvabuda musarudzo izvi hatisati zvaitwa confirmed, zvinofanira kuindoswa neboka guru remusangano wedu repolitbureau. Asi zvisinei, zvatiri kunzwa nezvatiri kuziva ndo zvakaitika pari zvino, zvinoratidza kuti mumusangano wedu weZANU-PF mune democracy yakutekeshera. Tiri kuona vechidiki vakawanda vari kutora mikana iyi kuti vachitora nhaka yekutungamira musangano nekutungamira nyika yedu, kuitira kuti tichengetedze nyika neupfumi hwemadzibaba edu hwenyika yeZimbabwe. Izviwo zvinoratidza kuti mutungamiriri wenyika President Mnangagwa vari kukurudzira kuti mumusangano medu munge mune kutonga kwejekerere, uye kuti pasazoita vanoita bhora musango vachinge vashatirwa. Vhoti inotirakidza kuti vanhu havachada zvevanhu vanovanyepera, havachada zvevanhu vanoti vanouya kumaconstituency nguva yesarudzo chete.
Dr. Guni, pane zvinoratidza here kuti vakakunda ava vari nani pane avo vavakakunda?
Ndinoona sekuti zvinoratidza kuti vakakunda ava vanhu vakauya nepfungwa yekuti tadii kumbopawo vamwe ushemadzoroka hunoravanwa, uye zvinoratidza kuti vakakunda vanga vaine message yehope kana kuti vanga vachipa vanhu tarisiro yekuti mukambosandura vanokumirirai mamirirenyu kana kuti zvichimo zvenyu nezvamunoshuvira munzvimbo dzenyu mumaconstituency zvinogonawo kusanduka nekuti vamwe vanga vagarisa kwemakore nemakore vachingova iwo maMP vachizonoitwa maminista vachimirira nzvimbo idzodzo asi pasina chiri kubudirira chine pundutso kana kuti chinganzi nevanhu vemaconstituency avo chavangaona kuti chabuda chabudirira ndechipi.
Chii chinofanirwa kuitwa nebato renyu reZANU-PF pamusoro penyaya iyi?
Kana takatarisa sarudzo mabudira adzaita, pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa nemusangano wedu. Chekutanga, semaitiro edu emusangano weZANU-PF, Politburo ichagara pasi yozeya ichitarisa maresults kana kuti zvabuda musarudzo izvi, yotarisawo zvichemo zvine vakavhoterwa vakatadza kubudirira kana kwakaita kuti zvinhu zvinonyatsofamba zvakanaka. Kune dzimwe nzvimbo mapepa akanonoka kusvika, kune dzimwe nzvimbo kwakune nyaya dzematambudziko ekuti vamwe vanhu vanga vakushayikwa mumavoters roll emusangano, vamwe vachinzi hamusi musero. Zvese izvozvi zvinofanira kunge zvichida kutariswa zvakadzama. Uye tinenge tichikurudzira kuti musangano wedu pausha Politburo paichagara pasi ndozvimwe zvavachatarisa kuti kune dzimwe nzvimbo here dzakakodzera kuti sarudzo idzi dzokororwe kuitira kuti zvido zvevanhu zvive izvo zvinoitwa. Chakakosha kuita zvido zvevanhu kwete kuda zvido zvevashoma zvehumbimbindoka.
Dr. Guni, chidzidzo chakawanikwa nebato renyu musarudzo iyi ndechipi?
Tingati chidzidzo chikuru chataona musarudzo dzemapuraimari emusangano wedu weZANU-PF ndechekuti kana munhu achinge asarudzwa kumirira dunhu raasarudzwa nevanhu, anofanha kuremekedza vanhu vakamusarudza uye kuziva kuti asarudzwa kuita service kuconstituency yake, wamuranda anoshandira constituency yake. Kwete zvekuti kana munhu asarudzwa akuzviona kunge ndiye mambo, autoti vanhu vakamusarudza vauye vachimupfugamira, aiwa kwete, the opposite ndoinofanira kunge ichiitika. Kuti kana wasarudzwa waakushandira constituency yako uchinotakura zvichemo zvavo uchienda nazvo kumberi kuparamendi nekuhurumende nekumwe kwese uku, uchidzoka uchinoita report back, kana kwapiwawo mari dzemaconstituency development fund dziya, unofanira kudzoka uchinokurukura neconstituency yako uchivabvunza zvavanoshuvira, angava madhibha, zvingava zvikliniki, ingava migwagwa, kungava masola kana zvibhorani, woita izvozvo uchishandisa mari yeconstituency development fund. Saka zvinotiratidza kuti kana vanhu vakada kudherera, vanenge vasarudzwa vakada kudherera vasarudzi, vanobviswa. Ndoo kushanda kwedemokrasi, ndoo kushanda kwekutonga kwejekerere.
Nengo yeZANU-PF vachimirira bato iri munharaunda yeWashington DC vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7. Muzvina bhizimisi vaSimon Rodland vanoti nepfenyuro yeAl Jazeera inofanira kuvakumbira ruregerero mushure mekunge yavadoma muchikamu chevhidhiyo yakaratidzwa kubiwa kwegoridhe nekubudiswa kwayo muZimbabwe zvisiri pamutemo. Mumifananidzo yakaitwa neAl Jazeera muchivande, Rodland akabvuma kuti anotengesa goridhe zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata muzvina bhizimisi Rodland, asi mutsamba yavo kuvatori venhau vaRodland vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti Al Jazeera iri kuvasvibisa zita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvamatongero enyika vaitai Ruben Mbofana kuti tunze maonero avo.
Zvechokwadi, dhokumentari reAl Jazeera iri raitisa varume nevakadzi vanotonga muZimbabwe mudumbu havasi kugona kana kurara. Tinoona kuti raakuburitsa pachena zvinhu zvatanga tagara tichitaura kwenguva yakareba kwemakore.
Nyatsobaya idede nemukanwa vaambofana ndezvipi zvamagara muchitaura izvi vateereri vanoda kunzwisisa ipapa.
Kuti uori uri muZimbabwe wakadzika, wakadzikisisa dzikamidzi muvakuru vakuru venyika, kutosanganisira mapazi ehurumende chaiwo, kuti arimo kana tichiti goridhe riri kubiwa mwedzi nemwedzi tichirasikirwa ne $100 million egold, vanhu vanenge vachiti kutaurawo. Kana tichiti mapazi ehurumende muZimbabwe ari kushandiswa kugezesa mari yeumbavha yeukopokopo, vanhu vanenge vachiti hakutaurisa, varingotaura. Asi tinoona kuti padocumentary zvanaka, zvagonekwa, pakuti tiri kuona ivo nhubu dzacho dzirimo muhori momo dzichitaura dzega, dzichitaura nemuromo wadzo. Zvinonzi nyama inonaka inoonekwa nematauriro ainotaura yega. Saka iyi nyama inouori nhasi uno ichaonekwa nemuromo wayo, ichazvitaurira yega kuti ndine uori. Vachikuburitswa mudhokumentari umu vachipupura voga, vachionekwa nevatariri vari kudzimba dzavo vachitaura vega nemiromo wavo kuti taiba, kana tichiba tinoba zvakadai, kana tichida kuchenesa mari dzedu dzeumbavha dzeukopokopo tinozvifambisa sososo, tinoshanda nananhingi 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 varimo muhurumende. Apa chakanakira dhokumentari chandifadza nezvayo ndechekuti hapana ari kupuwa mhosva wekuti anozoramba mangwana.
Asika vamwe vacho vari kunzi vari kuramba kuti vakabvuma uori uhu. Taona muprofiti vaHubert Angel vachitaura wani kuti vaitoziva zviri kuitika pavaitaura. Tanzwawo kuti vaSimon Rudland vatoti varikuda kutosungisa El Jazeera yacho. Munotii nazvo izvi?
Vari kutaura vacho ndo varimo muhori wacho, ndo vari kuba gold, vari kuba mari, vari kuuraya nyika inoyi. Nhasi vari kuzvitaurira vega nemuromo wavo, zvekuti ichi ndo dhokumentari randoti dai ruzhinji rweZimbabwe rwaona rwega nemeso wavo, vazvinzwira vega nenzeve dzavo kuti zvataitaura zvese nguva nenguva makore nemakore chinzwai, ivo vacho varimo vatairi vavaya kuti mbavha vari kutaura vega vachipupura vega kuti tiri mbavha ende tiri kuuraya nyika.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaItai Ruben Bofana vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezveupfumi. Musvare, chenai mutambasere kuti tinzwewo maonero avo.
Tinonzwa zvichitondiremera kuona humwori hwapinda munyika, humbavha hwapinda munyika, kunyange tanga tichizviziva tichizvifungidzira kuti nyaya yegold smuggling, nyaya yekuti mari iri kubuditswa munyika, hatina kunge handina inini personally kunge ndagadzirira nzira dzachona dziri kushandiswa, uye kuti mari yacho iri kubuditswa munyika iri kubuda iri mari yakawanda sei, nekuti mari dzatanzwa mudocumentary imari dzinohlisa. Imari dzekuti kana dai dzaiwanika kana kuti hafu yacho pamwedzi munyika, vanhu vakamirira pension vaiwana pension svinu, vanhu vakamirira kurapwa vairapwa pakuru, vanhu varoda kuendesa vana vavo kuchikoro hapana chavaishaya, vana vaienda kuchikoro vachiwana zvinhu zvakavamirira kuchikoro zvese zvinodiwa. Handiti
vanzvadzi, vanhu vari munyaya idzi vanonzi vari kutoramba kuti havazvizivi. Amino imi muri kutambiranawo sei nechimiro chiri munyika nenhau iyoyi?
So ha, taona kuti umbavha hwapinda munyika hwakanyanyisa. Umbavha huri kuita kuti mari irasike ichibuda muZimbabwe ichinogara kune dzimwe nyika dzakaita seDubai. Nekuti kuba kwakashata. Asi kana maida perhaps tingati kuba kuri nani, kuba kwekuti at least mari yacho chi iri kubiwa ichidzoka munyika, ichikwanisa kuwanika mumabhengi, ichikwanisa kushandisika. Asi expropriation of this level yekuti mari iri kubuda muDubai yozongodzoka yava mari yakanyogwa pachipepa asi mubhegi musina kana sense, taona kuti kuba kuri kuitwa nevanhu vari ku Reserve Bank of Zimbabwe, kuba kuri kuitwa nevanhu vanenge vachihwanda neBhaibheri vachizviti stream prophet vana Hubert Angel, asi varivo vari kutora mukurumbira pakubira nyika. Ndaona kuti izvi zvandibhowa zvekuti zvarema, nekuti kana wakatarisa kutambudzika kuri kuita mapensheni muZimbabwe, wakatarisa tambudzika kuri kuita vanhu vakamirira kurapwa muzvipatara, unotoona kuti ya zvakaoma chokwadi.
Nyanzvi mune zveupfumi Muzvare Chennai Moyo Mutambasere vari parunhare kuLondon kuEngland naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vayambira vatori venhau vechirume vasingabati vatori venhau vechikadzi nechiremekedza. Amai Mutsvangwa vanoti vatori venhau vechirume havabati vatori venhau vechikadzi nechiremera, zvikuru avo vanenge vachidzidzira basa vari pasi pavo. Newsday makare rinoti munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vari kushorwa zvikuru padandemutande mushure mekutaura kwavakaita vachiita sebatsigira kubudiswa munyika zvisiri pamutemo kwegoridhe sezvakaonekwa pavhidhiyo yeAl Jazeera svondo rapera. VaMangwana vanonzi vakati nyika dziri pasi pezvirango dzinofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekunzvenga zvirango izvi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ari kujekesera nepachokwadi kuti ZANU PF namunangagwa wavo washata wanhu havachawadiba. Zvavo zvanashavo zvekuti vari kuenda kunze kwenyika chichi ZANU PF ngaichimire manje kutamba nemari yenyika vachigadzirire semanje kubuda mumaofisi mwavo pachipinda vanhu vada kupinda kugadzira kopinda. Hapasina zvichada kuzwa pabva kuZANU PF zvatokwana zvavakaita nezvavakaita zvakakwana. Regai tichimboitawo mabasa pachimbopinda vanhu chaivo vanofanira kuti vatonge zvekuti waenda uko kunze kwenyika wadidini. Aiwa taneta nazvo izvo, vatotopedza mari ngavachigadzirire mabhegi avo vaone kurongedza kuenda kumba kwavo zvekuti vachada kuti vachaita basa kana kuti vachaita fungidzire kuti vachada kutonga futi Mangwana. Aiwa no, chakashata chakashata, vakomana makashata, muri matororo. Chigadziri hai kubuda mumaofisi vakomana, muchiende kumba kwenyu.
Ya, tiri kunzwa maaudhiyo evanhu vezanu. Tokuona zvimwe mavhidhiyo vanhu vezanu vachirwa pamaprimary pavo apo. Zvino chindiudzai kuti zvazvinodai pamuti munyoro vachirwisana pachavo vanhu vezanu kudai. Kuzoti pakaoma kwatiri zvimatriple C. Veduwe ngatikurudzire kuvota kusina mhirizhonga. Veduwe nyika yedu iyi. Tidzidze kuziva kuti ndikarova next door wangu ihama yangu Mangwana ndokumbirani munyu. Hama yako yama yako, let's register to vote for change murunyararo. Ini maridza pajobe.
Ini ndinoshamiswa nechinhuwani. Tine dare repamusoro, International Criminal Court. Iro ratinofungidzira kuti ndiro rinogona kutibatsira koga kana tasvika panguva yakadai. Gold yes riri kubiwa muZimbabwe. Imi munotarisira kuti vana veZimbabwe tiite sei. Hauna banga, hauna rekeni, asi ari kuba wacho akapakata pfuti. Zvese ndiye anazvo, pfuti anayo, goridhe racho anaro. Saka ipapa pamunenge mune tarisiro yokuti tiite sei. Instead yokuti Al Jazeera itidzimbire maronda, zvaitova nani vaudze veICC vouya votora vanhu ava vondovavharira kwavanovavharira. Kwoyopinda mumaelections tisisinavo ivo, noti kuti vatiudze zvavari kutiudza izvi isu vanhu vasina chavakabata.
Ai, apakabiridzirwa, apakabiridzirwa. Ngaatangidzise marizautsa, ngaatangidzise. Akabiridzirwa marizautsa because ai, chinotimba akawina ndozviziya. Akawina chinotimba. Kana zvakadaro kana asina kuwina kumana, ngatidzokeri tiende kutiriposi. Bhozi mukomana akashanda mukatarisa 2008 mukomana akashanda anozi Joseph Nyotimbo akashanda zvisingaiti. Saka namudi muda akangouya akaenda, akazombohwina sei kana mudi mudi? Hakuna zvakadaro.
Nyaya yekubuditswa kwezvichirwa nevanhu veZANU PF vachishandisa masimba euZANU inhau yakatanga kare, asi kuti mazwi aitaura akanga asina kukura. Zani izi razota urare Al Jazeera iri. Rikubuditsa pachina umbava unonyadzisa unoitwa nevanhu vezanu PF. Mukada kuvapa mukana wekuvabvunza kuti sei vachiita izvi, vanokuudza kuti haisi zanu PF. Voramba vanhu vakatsana simba mavhaza, vanozviramba izvozvo zvekorapusheni inoitwa nezanu PF. Saka tinofara nezwi veAl Jazeera. Vana Thomas Mapfumo vakamboimba nezvazvo, vana hopo yechimono vakabuditsa nezvazvo, asi hazvina kunyanya kuita mukurumbira sezwi razotaura iri.
Maswera sei taswera ndini gogo. Zveprimary yekuzanu izvi ndezvechizivano, asi handafara zvokufara zviya nokuti chinoti mbaraswa. Garaswe ha munhu wepi akatakura vanhu vakafa nga achiurayira vanhu kuti apinde muparamendi.
Ndoda kutenda nenhau dzechokwadi dzamunotipa misi nenguva. Hanzi nyika inovakwa nevana vayo, inovakwa nevenevayo vanhu vachiba kudai. Vakuru vamachechi zvinonyadzisa vakomana, zvinonyadzisa vakomana. Ngatifambei neshanduko, ngatifambei neshanduko. Wese weZanu PF bora musango, nyika ivaki ichibiwa sezvizvi, zvonyadzisa kudai. Ndova vakuru vamwe vari kumaruseva vachiti kwai Zanu PF kumaruseva ndokwedu takabvisa. Tisu vacho vari kumaruseva takatozviona kare zveAl Jazeera. Hatichadi. Toda shanduko. Umbavha kunonyadzisa pasi rose kudai, umbavha kunonyadzisa pasi rose kudai. Vakomana, vana baba, vana sekuru, madzishe madzisabhuku, ndee neshanduko. Nyika inovakwa nevayo pasina umbavha wakaita sehuku huri kuitwa neZanu PF, huri kuitwa nomukuru wedu uyu. Ikoko kumusoro kwechimhundu chamago ndokwatakaona kuti ndokune umbavha hwose. Ndatenda zvangu, handei neshanduko vakomana. Ndatenda, ngapinde mukomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Paramende yeAmerica kana kuti Senate iri kutora matanho ekubisa mutemo unopa mutungamiri weAmerica masimba ekutanga hondo. Izvi zvinouya panguva iyo masenata amapoka ose achiti dare reSenate ndiro rinofanira kutaura nezvehondo. Simba rokutanga hondo rakapiwa kune vaimbova mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush muna 1991 na 2003, pamazuva ekusawirirana nenyika yeIraq. Mukuru wemasenata eDemocratic Party vashuma vanoti zviri pachena kuti masimba ekutanga hondo anofanira kugara ari mumaoko evamiririri vevanhu muSenate.
A different meditation.
They call me.
Apanga toka shikare, paita nyaya ya pinda nugare. Tini sama mbochimba mira indi chaure, tipa ikitare indi chaure. Well, mama itu dimi masara pavana, babere kishwa wakasi ya vana. Chama hida chete kutora puma ya baba,
puma ya baba.
Kusha ya machkira sinu kupana na,
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Rimwe gweta rinowirwa kodzero dzevanhu rinoti kurudziro yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa yekuti matare arwise nyaya dzeuori inogona kushanda chete kana ivo vakatora matanho ekutanga. Imwe nhengo yeZANU-PF inoti chidzidzo chakabuda musarudzo dzebato ravo ndechekuti vanhu havachadi zvekunyeperwa nevamiriri vavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.